Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana ka vatereri Tinosangana manyoro anasi uri musi wesvondo zvita 17/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
kuti tisukuti takarima gorosi munyika medu muZimbabwe. Patozono kwachingwa chakunzi chakwira. Komandi adrika vachaikunzi yakaiwa success. Yakaiwa success kuchiba budget here. Kana kuti vanhu vakusupportage wa new system. Kuti iyo new system yachifudai zvitora election but tokona kuti kusupportage. Waizvi zvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musatanganwa chazuro nehope muziye kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu zanu ndiyo ichiri kutonga yemanje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja asi masoja avatungakotiriyo zanu vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera nemc
MDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi nichadhila navo nhunzva tudzva nichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota purezidendi Emmerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland and West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawa yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugari wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vachimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nokuti tisiri kuti takarima gorosi muno munyika medu muno muZimbabwe. Patozono kwachingwa chakunzi chakwira. Komandi agrika vachaikunzi yakaiwa success. Yakaiwa success kuchiba budget here. Kana kuti vanhu vakusupportage wa new system. Kuti iyo new system yachifudai zvitora election but tokona kuti kusupportage. Waizvi zvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvose zvichatokwira nekuti chingwa ndozvinodyiwa nemunhu wese everyday. Kangwana chakwira nemari yachakwira nayo togona kunonge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyewele vangu chava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyewele vangu kuti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Mashoka wakati mingaka tu wana president yotu zunisa kwire iyo andone wanichu wanu wansawo mshumita nazo because zunisa wache shukubira pa fio those wese wache kwita zunu wanu wansawo nye fio sawa andone president wanu wanu wansawo mshumita nazo zunisa mba sito kwira se nyika edu nduguna tona nyika edu so aina mama apana zunyuan shiri saka zunoto kwira apana maedia apana maedia zunyuan haribu ee kungota ura osu kutio muna kutio ura papabri kutia zunasa wano kwira but zunisa wache ndosu kutio itika apana kutuzorika kwa shirubiti.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa Yellow Bills uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvo zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Baker's Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kacheo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy. Zokuti when you start operating atinoti macartels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition zvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina bhizinisi rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachipidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata achigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yava Munangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvokuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari. Izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvokuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushaika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi ne swipe dzidzidzi Saka vanhu vanokwanisa kufamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navaRicky Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo rinani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semasivil servants vamasalari zedu, tokwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari. Endi mazuva ano yangova nyaya ecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo. Zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiviri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerowo vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiviri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo rekisimusi rapfuura. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechekuti mari yacho iripo here. Ngatirwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa tinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa mapeni dzakati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit iya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechekuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuuraya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachidye mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingamuti vana Dangote vaya vanu nyatomira kuna wati mambi zirongo wa zati kutuwa ni hurumende zino shandika ere nenguwa ilimbe nangu long term implementation
saka apa chabano fanuwa kutanga kukadisa chi
economic fit zili vega kwa adinyan so kubatira na uchi kuchikungu chikuru chiri pakati pewa ni chiri mui vanu ya Zimbabwe I political environment ndio yaka tanganisha zirongo wa business nwa business akati wande saka ngaba gazeti so hukutu wa wazia chia na nati wama zingazia zo kuti gazirisha inya de saruto gazirisha inya de media vanu wakasungwa vile politi ngaba business iyo zini zato iyo my intention zato ano batila kuti adikami ana davanu nuri kana kana wanu wata kudikama nyangu vanu wanu waku ndamari vani kwa chitanga wavu ndama internet maogana zizi diwao
abo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi va Rejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mauto haafanirwi kunga achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu muhurukuro yedu yekupedzisira Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanovagweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mumbiro romutemo rinotaura pachena kuti Section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvone mapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary unda iri kutitonga zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo rachorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa netingangoti muchirungu civilian government.
Vachirumanzi mukana wawe
ndoza ndataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vabiti. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvo zvatozva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda. Kuna vana masoja vano sapota pati ya anoda iwa wachi wenga vano bumiru wano mtemu wenyika uyo uyo nutoro na wakutu kusapota pati ya anoda ende zino zikango kuti wachi wenga vano sapota zano PF ende zino te secret ndo kwa wakatanga nako
ati chikutaura kusapota chikutaura kutongwa kusapota wano sapota pati ya anoda kashirori mtoto asapa chikutotongwa ni matoto
hakuna chakaipa kana wachi wenga wachipara kuti zano pezi itongi zinombo vana nana hivo uo MD Sisi kana rimwe gore ameno kuti rini kana aizohwina vanenge vachiitawo majenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachihwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakaona rakateuka risina kuonekwa neMDC nana vagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumadzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rino yamunoona maute aya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
gore gere because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauto asiri wanenge chanaudza ma results MDC nezano PF namapato akachenzena vakabvumirana kuti ma elections anokontaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndozvichaitika saka MDC kana kuti zano PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vatereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota biometric voter registration iri kuitika yaamu phase 4 iyo yaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kurejesta kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndiyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja vatingangoti iriyo zanu vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vavane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanction last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nendi vachadhiliwa navo asi gwende guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiyokerwa naRay Choto weStudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muAmerica chinoti gore zvarava kupera vana veZimbabwe vari muAmerica vachange vachipembera Kisimusi negoredza nenzira dzakasiyana siyana. Taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri.
Kisimisi ufikile yakaimbwa namatare. Vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumuswe mufuro. Hapana chatiri kunyasoza chiri kunyaso kuitika asi muswe goredza. Ndowatiri kutarisira kuti zvoni kuchange kune New Year's party yemaZimbabwe nevamwe vanhu vekuAfrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kuGaithersburg.
Ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai. Hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemaZimbabwe maZimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs. Saka tine rombo rakanaka mufungire kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuZimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo. Saka ndochinhu chandinonyanyofarira sereki pamaZimbabweni ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe, zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi? Tiri kuenda kupi?
Iye zvinoizvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukoma tavo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, ndobva pamazimba.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake, ndobva pamazimba.
Mari baba
tibatise.
Ange ari Taurai Mupambirei ari kuMaryland. Pamusoroi, Jehovha makanaka, mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
ndoda patasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti mutange muine isu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. tizivisei nekutitumira tsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare. Tapedza, ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC.